Ndini marvelous mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri kubvumbi 18-2017. Zimbabwe inocherechedza kusvika makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitungamira urongwa waitirwa muNational Sports Stadium muHarare. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti hurumende yeZANU-PF yauraya hupfumi hwenyika hwayakawana huripo muna 1980. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu ngavatore mukana uripo kuitira kuti vavhotere munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere huchi nemukaka. Highlanders yotatsurana neDynamos mumakwikwi eIndependence Trophy. Muchirongwa chie Live Talk The Connection na 8 PM, tiri kutarisa zvinoreva kuzvitonga kune vechidiki vakaberekwa nyika yawana kuzvitonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.